Takati wasamba mavhiki mairi apfuura vachitizivisa kuti vazosarudza deputy secretary general wedu anonzi Thomas Masvingwe. Saka ndovavako. Takanga taramba tichiita ruzha tichivasunda kuti tinofanira kunga tirimo, nokuti tiri kuona kuti mari zhinji dziri kutanga huori kutanga kunasa. Tinotangira kuministiri ikoko, kumaminista mumwe nemumwe auya pachigaro ichocho. Iye anotanga sezvaakaita ipapapa kuti vanoramba vanhu vanenge vasarudzwa nezctu, voti uyu hatimude, uyu hatimude, voti tipei mamwe mazita, wozoti uyu tinomuda kana kuti uyu ndewatiri kuda. Saka tinoona kuti kutangira ipapo ndopatiri kurwisana navo. Saka nhengo yedu yataisa ikoko tiri kutoiudza zvekuti tiri kuda kuti pashandurwe mashandiro anoita NASA. Asi kushanduka kwakanyanyisa ndekwekuti minista havafani kuwana masimba avanawo akawandisa pamusoro penasa. Ndo zvinounza huori, nekuti minista akaramba aine masimba ekuapoinda anouya mubhodhi vasingaapoindwi nemaorganizations anomirira vashandi nevanomirira vashandirwi. Minista kana aine simba rekuti uyu handimude, ivo panotangira huori. Zveminista havafani kunga vane simba rekuinterfia kana kuzvipa simba ravasina pamutemo rekuinterfia nemadecisions eboard. Saka tiri kuona kuti mutemo wacho chaiwo chaiwo wenasa wetoda kurwisa kuti ushandurwe, minista vabviswe simba ravanaro, pasava nemapoliticians wezvematongerwo enyika vane simba pamusoro pemari yevashandi.
Asi mati mamboita here musangano naDr Nzinza kuti mutaurewo zvamuri kufunga nezvamuri kutaura izvi kuti zvinoda kuti zvigadziriswe?
Dambudziko ratiri kuita nguva inei ndeyekuti hurumende haisi kurakidza kuti iri kuda hurupuro nevashandi. Takagumisira paya muna June kuita TMF yekutanga paya kubva pakanga paunzwa mutemo weTMF. Kubva ipapo zvatakawirirana hazvina kutevedzerwa, hazvina kupuhwa feedback yakakwana. Uyezve kusvika izvozvi nekuoma kwakaita upenyu nekuomerwa kwakaita vashandi, hatisi kuona paine mwoyo kana chidokwairwa kubva kuhurumende chekuti vanoda kugara pasi nevashandi vachikurukura nyaya dzevashandi. Uyezve iyi nyaya yenasa hationi futi kuti pangaita chidokwairwa chekuti vataure nesu, nokuti vanotoziva kuti isusu zvatiri kuda ndezvekuti masimba aminista pamusoro pemari dzevashandi aderedzwe, NASA iitwe zvinhu zviri transparent, kana kuti iripote kune parliament.
Ko ivo vari pamudyandigere vari kupuhwa mari pari zvino?
Hakuna chiriko zviri kusiririsa. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kumanikidzika. Nhasi ndandiri mumabhengi ndichiona harahwa dzedu nechemberi dzakwegura kwazvo dzichiuya kunotora mari. Yosvika kubhanga kuya kuya kwakaiswa 80 bond inova yatova pasi pekuaraund 7 US dollars mwedzi wese.